Kwanga kusingada na anonza nansi pa mzinda o duku refugee kembo yorima kilomita zana na makumi masere kumaunza nyembakazwa kumalukere gutare Francis Town Botswana. Apo vapoteli vanobva kunyika gumi nesere vakachengetwa pamuzinda uyu vacherechedza zuva revapoteri reWorld Refugee Day. Vapoteri ava vacherechedza zuva iri kupurikidza nekutamba mimhanzi, kudetemba nekuimba nziyo dzinotsanangura matambudziko anosangana nevapoteri mukutsvaga upoteri. Amai Patience Takauna, mumwe vapoteri vapindira mabiko aya, vanoti vakasara pamuzinda weDuku Refugee Camp mushure mekunge sangano rinorwira kuwedzeredza vapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR pamwe chete nehurumende yeBotswana vaona kuti upenyu hwavo vanga uri munjodzi kana vakadzoserwa kumusha.
Kunyika kwedu uku handizivi kuti ndandakaguma kurara hope rini pati kubva zvandapinda muno muBotswana ndonzwa kuti ndakarara peaceful kwete zvokurara zvizohwana rakavhurika rimwe rakavharika. Kutaura chokwadi chaiko pa security wise hai hatina kana dambudziko hatikombleni tozvati takachengetedzwa.
Amai Takauna vanova sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevapoteri pamuzinda uyu vakumbira hurumende yeBotswana kuti isadzosere vapoteri kunyika dzavo asi kuvapa ugari wenyika iyi.
Saka zvinhu zvinozonovaomera kuti pavanonopinda munyika yechizvarwa chayo vabereki vavo vagone kukopa nematraditions and cultures emunyika ipo nemunyika iyo. Asi semuno muBotswana vajaira muno muBotswana. Saka chikumbiro chatinongoisawo zvedu kuti kuvakuru venyika ino kana zvichigoneka vana vedu vagone kuconsidwawo sei sematswana vagogara munyika yavanoziva mitauro nemacultures and traditions.
Vakurudzira hurumende dzemaAfrica kuti dzisiyane netsika yekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Taizoshuwirawo kuti kunyika dzatinobva noti kwangu chete kuZimbabwe but kunyika isu African continent dai vatungamiriri vedu vazivawo kuti vane zvizvarwa zvavo zviri kunzoko zvekuchengeta mbedzo wenyika dai zvaigona kuti vanhu vagone kushandura maitiro avo nemabatiro avanoita zvizvarwa zvekunyika dzavo. Tamboshayiwawo chinhu chinonzi refugee vanhu vagona kuti vati vagare munyika dzavo vachisimudzira nekuvaka upfumi hwemunyika dzavo.
Gurukota rezvemutemo muBotswana vaRonald Machana Shamukoni vaudza vapoteri ava kuti vanzwa chichemo chaamai Takauna ndokuvimbisa kuti vachaisa misoro pamwe chete nevamwe vakuru mukuona kuti vapoteri vangabatsirwa sei panyaya yekupiwa ugari wenyika iyi.
Mematakaona, I took note of the issues that you raised as chairperson of the committee.
Amai Takauna, ndanzwa nyaya yamataura muri sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri. Ndinoda kutiza kuti hurumende yeBotswana ichazeya zvakadzama kuti nyaya yekupa vapoteri vapiwe ugari wenyika ino ingabudirire sei.
Muumiriri weUNHCR kuchamhembe kuAfrica Mai Pripalo vati sangano ravo rakazvipira kushanda nehurumende yeBotswana mukutsvaka nzira dzekupa vapoteri ugari hwakanaka.
UNHCR and the rest of the UN family in Botswana stand ready.
UNHCR muBotswana nemamwe mapoka ese ari pasi pegungano renyika pasi rose reUnited Nations rakazvimisira kushanda nehurumende yeBotswana mukuedza nepose pavanogona kubatsirana nevapoteri kuti vave vanhu vakazvimirira.
Mumakore matatu apfuura UNHCR nehurumende yeBotswana vadzosera vapoteri vanodarika churu chimwe chete nemazana mashanu vange vari munyika iyi kunyika dzavo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakapotera kuSouth Africa uko mukuru weZimbabwe Heads Forum vaGabriel Shumba vati zviri kunetsa kuwana magwaro ekugara munyika iyi. Gore rino dingindira rezuva iri rakanangana nekuremekedza kodzero dzokusvaga upoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.